broadcasting from home because of the coronavirus pandemic, which is sweeping the world and Zimbabwe. Currently in Zimbabwe, there are 34 cases, positive cases, and 4 deaths. But there's also good news. There are 9 people who have caught the disease and recovered. I'm Marvelous Mhlanganya here, broadcasting from my home here in Washington, D.C., due to the coronavirus. But we are actually going to be giving you a pre-recorded program. Over to you, Ntunga.
Yes, Marv. Good evening, Zimbabwe. This is Ntunga Milinkomo, also broadcasting from my apartment here in Washington. As Marvelous has already said, due to the coronavirus, lamhlanje siphezulu kodaba lwengxaba ngxoza ekhona kubandla le-MDC. Kule-MDC Alliance, kule-MDC Tika Mamuthokozane Khuphe, lethemba abaningi libonile ekuqaleni kweviki. UMakhuphe icela idalela eParliament ukubana lixotshe amalunga eMDC kababuchamisa eParliament angu-4. Ngoba uthi inkantolo yathi nguye osesiphethe esidukwini laphana ngakho engenza iloba yini akufunayo. Kulenkalakatha yenkinga khonapho ludaba osoludale ukufuthelana okukhulu. Siza kuza kulo lokwenzakale lamhlanje futhi bekulodaba lwenkantolo oluphathelane lokudonselana lombango wemali evela kuhulumende isiya kumabandla ezombusazwe. Siza kukhuluma ngalo njalo, kodwa asiliphe i-update ngodaba lomkhuhlane we-coronavirus njengoba omunye wami uMavelas eseke watsho. Umbiko okhitshwe nguhulumende izolo ebusuku uthi abantu asebesindile kumkhuhlane we-coronavirus lo eZimbabwe sebengu-9. Okuzindaba ezinhle kakhulu ngoba previously bebengu-5 kuphela. Ngokunjalo kuyajabulisa ukuzwa ukuthi hayi sokulabanye ekade belomkhuhlane lo abangu-4. Asebelatshiwe waphela, ngakho sebemsulwa bonke i-total sebengu-9 abantu asebesindile kulomkhuhlane eZimbabwe. Okwamanje usubambe i-total yabantu esingathi yi-34. Sokulamalanga mpela adlula ngathi iviki inani leli lisalela ndawonye sikhulekela ukubana ngaliyaqhubeka. Likhona apho kumbe lehle lingaqansi emhlabeni wonke jikelele. Lamhlanje nxa sikhangela ama-figures, i-coronavirus sibambe abantu abangu-3.9 million, sesigijimela kuzigidi ezine 4 million. Asebebulewe yilo mkhuhlane emhlabeni jikelele njalo bayi 271,995. Asebesindile 1.3 million. Na leyo bekuyi update nje ngomkhuhlane we-coronavirus, kodwa ngokutsho kwami udaba olumqoka lamhlanje ludaba lokulwisana okukhona phakathi kwamacele e-MDC, i-MDC Alliance, i-MDC Tika Mama uMakhuphe. Kuzoba njalo lebandla le-ZANU-PF eletheswa umlandu wokusebenzelana loMakhuphe, i-MDC kababa uChamisa. Mavi ndiyo nyaya iri mudariro iri mugango nasi.
Aiwa, nasi pano pane makuwerere parizvino tiri kutepfenyura tiri kumba. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye pano pa Live Talk apo tichange tiri kutarisa isu nenyaya dzezvematongerwo enyika, tiri kutarisa pamusoro pemapisha-pisha atiri kuona ari kuitika mubato rinopikisa re-MDC Alliance. Apo takaona nguva yapfuura pane vadare vana vakawanikwa ivo vachimiswa mabasa naMuzvare Thokozani Khuphe ve-MDCT, vachiti ivo vadare vana ava havafanire kunge vari muparamende. uyezve tikazoona iro bato reMDC Alliance nezuro kana kuti mazuva apfuura richitaurawo zvakare kuti pari zvino rava kumboona iro richimisa kuti vadare varo vese vasapinde muparamende. Saka ndozvatinenge tiri kuziva ipo pano, uyezve tichange tiine vanyarikani vanobva kumapato maviri iwaya, tiine zvakare vamwewo vezanup f, nekuti takanzwawo zanup f ichitaura kubva kuna vaobert mpofu. Vakataura ivo musure nepolitbureau meeting yavakange vaita vachiti ivo aiwa zanup f hainei nezviri kuitika mumba yemdc, ingave mdc alliance, mdc t, mdc dziri kutaurwa panapa nhasi. Saka tichange tiine vanomirira mapato iwaya kuti tinyatsoziva kuti chii chaizvo chiri kuitika munyaya dzezvematongerwo enyika mudzimba idzi dzemdc. Takatarisa kuti pari zvino pasi rose riri kurwisa iro chirwere checoronavhairas. Pari zvino munyika yezimbabwe mune vanhu makumi matatu nevana 34 ndo vakawanikwa vachibatwa nechirwere ichochi checoronavhairas, tikaona zvakare vanhu vana vachishaya kubva kuchirwere ichi. Asi pari kutaurwa ipo nyaya yakanakisa chaizvo, tinonzwa kuti pari zvino pane vanhu 9 vawanikwa vachibata chirwere ichochi checoronavhairas asi vakazowanikwa vachichikunda. Saka hatisi kuti tiri kuregedza aiwa kuramba tichitarisa nyaya yedambudziko rechirwere checoronavhairas, nekuti dambudziko iri pari zvino riri kutoita kuti nzvimbo dzakawanda pasi rose, nyika dzakawanda dzakatovharwa. Kana imo muzimbabwe pari zvino nyika yakavharwa, asi takaona Zimbabwe ichizivisa iyo kuti yamu phase 2, inoreva kuti vamwe vanoita mabasa vanogona kudzokera kumabasa, vanoita mabasa mumakambani, asi vachifanira kunge vachizenge vakapfeka mamaski, vaine masanitizer, uyezve vachiwanikwa ivo vachipractisa ivari kuti iyo social distancing yekuti vanhu vasatsikiridzane pavanenge vari kuita zvavari kuita. Tikaona zvakare vamwewo vanoita mabasa ekutengesa mumigwagwa vachichema chema vachiti navo vari kuda kudzokera kumabasa, sezvo cheruviri chavo chiri mumigwagwa iyi. Pari zvino pasi rose tinoona kuti isu kubva kune nhau dzatichangobva kutambira kubva kujohn hopkins university iriyo iri kutarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yechirwere ichochi checoronavhairas, iri kutaura iyo kuti pari zvino, asi sekutaura kwatiri kuita pari zvino munoziva kuti inoi program iprerecorded, saka pamuchazoiona zvatiri kutaura pano mafigures anogona kunge asanduka, asi vari kuwanikwa ivo vakabata chirwere ichi pasi rose vari pa3.8 pari zvino, zvichida kuenda kutoti tisvike kunana nearly 4 million pari zvino pasi rose vanhu vakabatwa nechirwere ichochi checoronavhairas. Imo muno muamerica pari zvino zvakamira zviri pa1.2 million, asi zviri kutotaridza izvo kuti zvinogona kuenda mberi kusvika kuna 1.3. tichiona guta renew york riri iro guta pari zvino riri kunzi iro ndo epicenter, ndokune vanhu vakawanikwa vachibatira chirwere ichi vakawanda, uyezve muguta iroro renew york mutoriwo nezvimwe zvizvarwa zvezimbabwe zvakawanikwa zvichibata chirwere ichi, vamwe vachishaya kubva kuchirwere ichi. Saka ndozvatisange tiri kuziva ipo pano nhasi pachirongwa chedu chelive talk, uyezve tichange tiri kuya kwamuri tichikwanisa kunge tichikurukura nemi tichionesana kuti zvakamira sei panyaya yezviri kuitika munyika pari zvino. Ntunga
hongo mavha napa sandasichuma singumsakazo westudio 7 njalo sikuhlelo lwelive talk. Let's get you up to speed about today's developments. We saw the MDC Alliance approaching the High Court seeking an order to bar the government from disbursing about 7.5 million. Which is, you know, supposed to go to the alliance. So the party went to the court saying, we know that the MDCT, led by Thokozani Kupe, also wants that money. What we want is for the High Court to bar the government from handing over that money to Dr. Kupe and his allies, Morgan Komich and Dr. Monzora, Mr. Douglas Monzora. And what we saw today happening is that the High Court agreed with the MDC Alliance and issued a provisional order telling the government, no, you cannot hand over this money to the MDCT, led by Dr. Thokozani Kupe. The government has about 10 days to appeal if they so wish. Sikubone lamhlanje ukuthi iDaleli High Court lethule isinqumo livumelana le MDC Alliance ukuthi imali engange 7.5 million evame ukuphiwa iMDC Alliance, ebiphiwa iMDC Alliance eminyakeni yonke le edluleyo ngoba ilamalunga edalela ephalamende. Bathi imali leyo kayimelanga iphiwe iMDC tika mama uMakhupe. iMDC Alliance yahambe emthethwandaba njalo sikubone lamhla ukuthi umthethwandaba uvumelane layo iMDC Alliance yathi hayi, imali le kumele iye kuMDC kaChamisa hathi kuMakhupe. We have our first guest tonight, that's Dan Moyo, chairman of the MDCT, led by Dr. Thokozani Kupe in North America. We also have the Secretary for Administration for ZANU-PF in North America, Dr. Frank Guni. And shortly, we will be joined by a guest from the MDC Alliance, led by Advocate Nelson Chamisa. Mr. Moyo, let's start with you. What the hell is going on here? Because the MDC Alliance is accusing your party of being in bed with ZANU-PF. They are saying you guys are working together with ZANU-PF to destroy the alliance.
That cannot be so far from the truth. Thank you for having me, Mr. Ngomo. Basically, MDC Alliance is known, has proved itself once again that it is defiant. It does not want to abide by the Supreme Court ruling. We are seeing that they are continuously digging themselves into a grave. There is a saying that if you find yourself in a hole, you stop digging and try to find a way to climb out. The Supreme Court ruling was very clear. The Supreme Court ruling said, MDC, go back and fix your house. You have a constitution. Please follow that constitution. If you don't know how to interpret your own constitution, we'll help you. This is what your constitution says should happen in the event that your leader dies. So it was laid out and it was proved that Nelson Chamisa was not supposed to become the acting president of MDC when Morgan Tsvangirai died. It was determined that Dr. Thokozani Kupe was the rightful vice acting president of the party, and therefore the court ruled that we should go back and fix that, have an extraordinary Congress as constituted in our constitution, and then we can move on from there. Now we can see with this other attempt at the courts, which is very strange because MDC Alliance is a very funny creature. On one end, they blame the courts and say that the courts are ZANU courts, but yet they are the ones who continuously take matters to the same courts for adjudication. They lost the High Court ruling regarding Chamisa's legitimacy. They lost again. They appealed at the Supreme Court. They lost again. And we know exactly. It's a pattern. So we're going to see that again. They're going to lose on this one again. And they'll still go back and moan and groan. But because they simply fail to understand the rule of law. A ruling was made, and the ruling was very specific, and all they need to do now is just go back and follow that rule. Let's have our extraordinary Congress. Let Mr. Chamisa, our Secretary for Research, participate in that extraordinary Congress. If you want to throw his name into the hat, let him contest and become the next substantive MDC president. It is as simple as that.
Kodwa nguba ngumlomo mgcine sihlalo khonapho elikwenzayo lapha isiko kubamba inkunzini ngoba esakubonayo iMDCT yaya kuCongress yayo lakhetha uMakhupe uChamisa labanye bakhe benza eyabo kwaba ngamabandla amabili ehlukeneyo Lina alitolanga lutho kukhetho, but because of proportional representation lathola amalunga ayidalela parliament ayi 2. Uchamisa ulamalunga amanengi sibone kule viki lixotshisa amalunga kaChamisa angu 4. Ayiseke ukubamba inkunzi yini lokho ukuthi kalitholanga lutho kukhetho namhla selibuya selisitha amalunga wonke lawo edalele parliament ngawe.
Akusithi esitshonjalo, uChamisa nguye wathatha udaba lolu walusa e-Supreme Court. I-Supreme Court yiyo etshonjalo, akusithi esitshonjalo. So you must understand ukuthi i-Supreme Court icacile ukuthi konke okwenzakala after ukubhubha kukamongameli President Tsvangirai ku-null and void, meaning ukuthi kuyafana lokuthi akuzange kwenzeke. So okukhulumayo wena nge-MTC Alliance ukuthi yawina lokhu lalokhu lalokhu, it's neither here nor there. I court ruled ukuthi bonke abantu labana ngabantu be-MTC and i-MTC leyo bekumele ukuthi ibe le succession e-proper njengoba kuthiwo i-constitution. Njengoba kungenzekelanga khona, kungenzekanga khona lokho, then thina sizorule ukuthi kuyelani liye kwenza khona lokho.
Okay, thank you there, Chairman MDCT North America Dan Moyo. Qhubeka ubambile. As we bring in ZANU-PF Secretary for Administration in North America, Dr. Frank Guni.
Yebo, ngiyangizwa ke. Looks like we have a connection problem here.
We are having connection problems there with Dr. Guni, but we are trying to bring him on now. Goma, vurugundizwa.
And I could also hear Dr. Guni. He did actually come on, and he spoke something in Ndebele. But I think there is a, you know, the internet sometimes plays up. Asikunawo ari kubva kupinda muchirongo atikutarisa isu zviri kuitika panyaya dzezvematongerwe enyika pari zvino. Apo Ntunga anga ari kutaura iye nava Dan Moyo vanova ivo vebato reMDCT yamuzvare Tokozani Kupe. Saka anga ari kutaura iye pamusoro pezvaitika nhasi apo taona dare guru richitaura iro kuti chikumbiro cheMDC chekuti mari inoita iyo 7.5 million yanga iri kufanira kuenda. Kuna yanga yambonzi yende kuna mzvare Tokozani Kupe reMDCT iwanikwe iyo ichipiwa MDC Alliance uyezve vawanikwa dare richitaura kuti hurumende haifanire kunge ichipa mari iyi kune bato ramzvare Tokozani Kupe reMDCT. Saka nhasi tiri kuona kuti ndozvamamiriro akaita zvino, asi panonzipo pane nguva yekuti kana paine vanopikisa zvataurwa izvi nedare vakwanise kunge vachitaura mumazuva anotevera. Saka tichange tiine vanyarikani vatichange tiinavo pano tichizeya pamusoro pezviri kuitika pari zvino panyaya iyoyi yatikutarisa. Tiri kutarisa zvakare zvenyaya yecoronavhairus tichipinda zvakare munyaya yezvematongerwo enyika nekuti zvese izvi zviri kuitika panguva iyo pasi rose riri kuedza kurwisa chirwere checoronavhairus. Saka ndo zviri kuitika ipo pano, uyezve tichange tiine vanyarikani vakasiyana siyana tiri kuona pari zvino pana vatawanda dzokura vari kuedza zvakare kuti vapinde pachirongwa, asi vari kuti ivo network haisi kuita zvakanaka. Saka tichange tichiedza kana kuvafonera kuti titaure navo vari panhare vachitaurawo maonero avo pamusoro pezviri kuitika panyaya yezviri kuitika mubato ravo reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Vadzokora ndo vanomirira bato irori reMDC yavaNelson Chamisa muno muAmerica, matinoti muNorth America. Saka vachange vari kutaura vari kuedza kuti vapinde pachirongwa, so tichange tichiedzawo kuti tivabate tinzwe kuti zvakamira sei pari zvino, kuti tinzwewo kuti maonero avo ezviri kuitika panyaya iyoyi. Nekuti zvizhinji zviri kuitika panguva inoyi, panguva iyo tiri kuzeya nyaya yechirwere checoronavhairus chatekeshera pasi rose. Munyika pari zvino tinoona kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati pari zvino nyika yapinda muphase 2, munoreva imwe kuti pane vamwe vaakubvumidzwa kuenda kumabasa, uyezve vamwe vari kuenda kumabasa ava kana vari kuenda kumabasa vanofanira kunge vakapfeka mamaski uyezve vachishandisa mahand sanitizer vachiita zvakare iye inonzi social distancing. Asi vazhinji vatiri kutaura navo vari imomo mumaguta akasiyana siyana munyika vari kutaura kuti vanhu vazhinji havasati vanyatsonzwisisa kuti chii chaizvo chiri kufanira kunge chiri kuitwa.
Okay, Mava, Siyabonga, let me try this technology again. Doesn't seem to be working well. It seems it's failing. Oh, there is Dr. Guni. Oh, Dr. Guni,
yeah, I could hear you. I think the problem was over there.
Kwanzi muri maradzi, mimi ndi umuri kushanda na Dr. Kupe, moda kuparadza msangano we Alliance.
Kuitiriwe Alliance, resi tinopinda iko kupai.
Uzani kwa kwanzi mune chinangwa che kuparadza msangano wa chamisi.
Sela mchauri na kutinga hawe kupola tukune wangu, hile zina kuchie mera isusu.
Saka maguda kuparadza, boza karamba kuya kupola.
Aiwa, isusu tirikuti se Zanu PF. Munyika munoda kuti vanhu vashande pamwe chete ndokuti nyika yedu ibudirire. Isusu seZanu PF hatinei nezviri kuitika kuMDC ingava Alliance kana kana dzipi dzacho nokuti dzakawandisa. Isusu tine basa rekutonga nyika, tine basa rekurwisana necoronavirus, tine basa rekuona kuti vana veZimbabwe vagara zvakanaka vari kuwana chikafu. Tiri kurwisana zvikuru kwazvo nenyaya yedzeupfumi nenyaya yekuti vana veZimbabwe vasafe nenzara nekuti kune drought muZimbabwe. Saka izvi zvekutungana kwembudzi zviri kuitika kuMDC zvatinei nazvo. Hatizive kuti sei vanhu veAlliance vachida kutidhonzera kunyaya dzavo. Ndivo vega vakaendesana kumatare edzimhosva, ndivo vega vakanotongana ikoko vakapiwa mitongo yavo ikoko. Isusu Zanu PF hatinei neizvozvo. We are not part of their arrangement. They went to court on their own because of their internal disputes. They approached the courts. The courts ruled we're not party to the disputes. We're not party to the ruling. We're not party to anything. And we don't understand why the MGC Alliance is trying to drag us into their own internal issues. We have nothing to do with this as a party. We have a very onerous task of ensuring that we are governing and providing services to the people of Zimbabwe. Right now, we are busy fighting the corona epidemic, the corona pandemic. There is drought in the country. We are fighting sanctions. We are making sure that our industry is properly reopened. We have so many issues to deal with. We have no time to waste dealing with the internal disputes for MGC.
Abasanda Skuma singumsakazo we Studio 7 njalo uhlelo we Live Talk namhlanje si ixoxa ngodaba lokulwisana okukhona kubandla le MDC kumacele amaningi MDC Alliance versus MDCT and Zanu PF. Esikubonileyo kuliviki sibone iMDCT kamama uMakhupe ixotshisa amalunga eMDC Alliance ekababuthamisa amane edalele parliament ngoba uMakhupe uthi waphiwa umlando yinkantolo yeSupreme Court ukuthi abe nguye okhokhela leli bandla. Njalo lamhlanje sibone iHigh Court inquma ukuthi uhulumende kamelanga aphe uMakhupe imali emele iye kuMDC Alliance okungangokuthi imali engange 7.5 million. Njalo kuhlelo lamhlanje silezi phathamandla zamabandla achiyeneyo silo Dr. Frank Guni, Secretary for Administration wa Zanu PF kona pa emelika, sibe lo mnumzana Den Moyo, umgcini sihlalo MDCT, ega baba, ega mama uMakhupe. Silo baba uTawanda Dzokora, elaye ngengazama ukumfaka kuhlelo lapha kodwa senyamalele but siyamletha manje. UDzokora ngwe MDC Alliance. Sifuna ke ukuzwa kuye la ukuthi kungani besithi uMakhupe usebenza leZanu ngenjongo yokudiliza ibandla labo. Mav ndiyo nyaya ya tiri kukurukura nezvayo nasi. Saka nditange ndichiedza in the next few minutes to bring to bring in Tawanda Dzokora of the MDC Alliance. But meanwhile, Dr. Guni and Mr. Moyo do stay on the line. Mav, back to you.
Aiwa, kuna uvachangu vakupinda mchirungwa, tangatuku unapo, mchuru wedwe na u, wandiriku ngembi na ipano pachirunga ntungamiri nkomo anga ari kutaura iye nava Frank Guni vebato rezano PF vanguri kutaura ivo kuti aiwa havanei nema pisha pisha ari kuitika iwo mubato rema MDC ingaveri MDC Alliance yava Nelson Chamisa kana kuti MDCT ya Dr. Thokozani Kupe va Frank Guni vari kuti ivo dai vachamisa vakapinda mupolad pasina nyaya ndokutaura kwavanga vari kuita saka ntunga avabvunza iye akati asi inimi zvamuri kuita izvi hamusi kuita vana hamusi muri murime here muri kuiti kuti paite nyonga nyonga mubato irori rinopikisa reMDC Alliance nebato reMDCT aiwa vaguni vakati kwete hazvisi rizvo zviri kuitika zviri kuitika izvi zviri pakati pemapato maviri ivaya vachiti ivo dai bato reMDC Alliance yava Nelson Chamisa vakateedzera ivo zvakabuda kudare reSupreme Court pasina nyaya ndokutaura kwavari kuitawo asi vamwewo vakabvunzwa zvakare nantunga kuti asi nini hamusi kuita vana tinadzirwe here panyaya iyoyi nekuti tiri kuona kuti vhiki irori rapfuura kubvira muvhuro zvanga zviri kuitika mubato irori mapato maviri aya emaMDC MDCT ya Dr. Thokozani Kupe neMDC yava Alliance yava Nelson Chamisa zvanga zviri kukatyamadza vazhinji vachiti panguva iyo nyika iri kurwisa coronavirus zvii chaizvo zviri kuitika vagune vabva vapinda vakati ivo sebato rezano PF pari zvino vari kunyanyotarisa nyaya yekurwisa chirwere checoronavirus uyezve vachitaura nezvimwewo zvavanga vari kutaura saka ndozvatiri kukurukura ipo pano tichida kunyatsonzwa nekuti tine vanyarikani vanobva kumapato matatu esayi mabva kunzwa kubva kuzano PF kuna Dr. Frank Guni tikanzwa zvakare kubva kuna vademoyo vanova ivo vebato reMDC inotungamirwa naDr. Thokozani Kupe tiri kuedza kuti tibate vatawanda dzokora vanova ivo vanomirira North America MDC Alliance imo muno muAmerica saka tichange tiinavo panhare nekuti ndanga ndiri kutaura navo izvizvi vari kutaura ivo kuti vari kukundikana kuti vapinde pachirongwa tichisandisa zvatiri kushandisa izvi nhasi uyezve nguva nenguva tinombokwanisa kuona tichidonha saka mukaona network yedu yadonha aiwa musatye Ntunga I don't know who you have now
now we have comrade Zokora Mavrika nimbotraya kuvaunza vadzokora tinomugamuchirai muchirongwa tawanda dzokora vatawanda dzokora ndeve MDC Alliance muno muAmerica Mr. Zokora good evening and welcome sitandokuxolisa vantu vakithi itechnology esiyisebenzisayo lapha njengoba liyakwazisisebenzela ezindlini akusebenzeki kuhle eminye imitshina okunye kuyalo okunye kuyale uzama ukukhuluma lomunye omunye akuzwa omunye kakuzwa kodwa sizama ukuxhumana njalo lobaba Frank Guni lapha owezanu PF Dr. Guni mori kundinzwa
ndikunzwai zvakanaka chaizvo
imimi sezano PF hongo muri kuramba kuti muri kushanda ne MDC ya Dr. Thokozani Kupe but pa mari e 7.5 million manje ne opinion yenyu nekuona kwenyu tichitarisa mutongo wedare resupreme court uyezve tichitarisa provisional order ya ishiwa ne High Court nase muri kuona mari iyi yakakonzera kuti inde kune ripi divi reMDC
chekutanga toda kuti tijekese pachena kuti hakuna dare reHigh Court kana imwe koti inokwanisa kupidigura kana kuti kuchinja kana kusandura mutongo weSupreme Court Supreme Court iri pamusoro peHigh Court saka High Court haigone kuchinja kana kusandura zvakatongwa neSupreme Court ndochekutanga chechipiri order iri kutaurwa yaitwa nhasi iyi iprovisional order its not a final order saka toda kuti vanhu vasapembedzana zvavo vachitaurira namanyepo maonero edu isusu hatisati anyatsokuerenga zvedu judgment yeorder asi ndinoona sekuti High Court iri kuti iyo kusvika zvakataurwa nesupreme court zvapedza kurongwa because supreme court yakapa judgment ikapa zvirongwa zvinofanira kuteedzerwa semaonero edu tiri kuona sekuti High Court iri kungoti iyo zvakanzi nedare repamusoro zviitwe ngazviitwe kana zvapera tozoenda kunotarisana zvemari izvi isusu seZANU-PF hatinei nekuti vanhu veMDC ipi zvayo vari kurwisana nenyaya dzipi hatipindire munyaya dzavo nyaya iyi internal matter between the MDC and whether it's called the alliance if it is a party like that we don't know whether tinoziva bato rinonzi MGCT kana alliance iriwo MGC hameno ikoko isusu hatina patinopindira mari inopiwa mapolitical parties haipiwe neZANU-PF inopiwa nehurumende hurumende ndeyevanhu vese veZimbabwe hurumende inotevedzera bimbiro remutemo nemutemo unotonga kuti mari iyo inofanira kudistributwa kana kuti kugovewa sei isusu seZANU-PF tinotoziva kuti mari yedu inofanira kuuya imarii ndeyo yatinongotambira chete zvekuti havazopiwa mari kana kuti vatapudzirana mari hazvinei nesu izvo
Okay, tinotenda Comrade Guni. Let me try to bring in Mava there and ndimbona kuti ndogona kufonera vadzokora parunare here. Ko Mavimbo taura na chairman Denmoy apa while I try to dzokora. Reganbo ndokuita production zvese nenhingi apa saka okay now we have Denmoy there and
yes apo tanga tikuona va Denmoy asi ndakamirira kuti mumwe wangu Ntungamiri Nkomo akwanise kudzosa va Denmoy ivavo kuti tinzwe nyaya iri kuitika pari zvino ndambenge ndiri kutaura navatawanda dzokora asi Ntunga achaedza kuti avabati kwaari ikoko kuti tinzwe kuti bato reMDC rinotungamirwa navaNelson Chamisa vari kutii panyaya yezvatiri kuona zviri kuitika izvi panyaya yezvematongerwo enyika sekutaura kwatiri kuita pari zvino pane zvizhinji zviri kuitika nhasi taona dare richitaura iro kuti rapa mutongo wekuti mari yanga ye 7.5 million yanga yakatarisirwa kuti ipiwe bato reMDCT yamuzvare Dr. Thokozani Kupe hazviite kuti mari iende kwavari asi inofanira kuenda kubato reMDC Alliance inotungamirwa navaNelson Chamisa tikatanzwa apo kubva kubato reZANU-PF vaGuni vachiti ivo havanei nenyaya dziri kuitika munyaya dzeMDCE vari kuti ivo aiwa ZANU-PF yakungozorwa mafuta enguruve yavasina kudya
Vadzokora ndiri kuvatsvaga pamessenger kuti pamwe tinogona connection inogona kuita nani but
okay rega ndivafonere ndiri kunoko mira ndifonere ndiri kunoko nekuti ndanga ndinavo panguva yatataura iyaya but vabva vandapa ndakanda pasi foni ndichiti iwe uchavafonera asi rega ndivaedze ndiri kunoko tione kuti tinganzwa here kuti vari kutii nekuti tione kuti tingataura here ndaona Ntunga you were speaking at the hello Mr. Zokora
yes
we've got Mr. Tawanda Zokora now so Ntunga stay there because I also want you to weigh in so if you can ask a question then we'll ask Mr. Tawanda Zokora to respond
Vadzokora hazi nevamwe this mess is a creation of bato renyu hazi nevamwe dai makataurirana namai Kupe dai zvisina kumbosvika apa plus hanzi mimika you can't now turn around and blame ZANU-PF name DCT because imimi ndimi makaapira decision maker ku Supreme Court
saka vadzokora Ntunga ari kubvunza iye kuti hanzi zviri kuitika mubato renyu izvi inyaya yenyu imimi sebato reMDC Alliance sezvo murimi makaenda kuhigh court mukana wapila nyaya iyi uyezve Ntunga anga ari kubvunza iye kuti tinoona ZANU-PF iri kuti zviri kuitika mapishapisha aya ndezvenyu imimi veMDC mega ikoko nekuti makawanikwa imi musingashandise bumbiro remutemo wemubato renyu kuitira kuti vachamisa vapinde pachigaro munoona seizvi
mabato eZANU SRP tikaya this is ZANU-PF petition devices that ZANU-PF does not want democracy in Zimbabwe havakuda kuti munyika munge muine mapato akawanda saka they are trying to decimate by all means using everything at their disposal to decimate the MDC alliance and they are using the people that are within the party, and they are also using the judiciary, and now they are using the parliament. And to prove what I'm saying, how could a government, how could ZANU-PF leave its core responsibility to protect the citizens of Zimbabwe, you know, during COVID-19, where we are seeing all the countries, you know, using their resources and using the manpower at their disposal to protect their people. ZANU-PF did not do that. Instead, they chose to deploy resources to destroying MDC. Why would they have gone to open courts that were on lockdown, that were not supposed to open unless it was an urgent matter? This was not an urgent matter because it was a case that was actually gathering dust in the judicial offices. But they chose the time of lockdown, firstly because they knew that if they did it during lockdown, the people would not go in the streets and protest. Because if they had done it on a normal, ordinary day, Zimbabwe would be in turmoil right now, because the people of Zimbabwe would not have been happy by what ZANU-PF have done. We are also seeing the invisible hand of ZANU-PF in everything that is happening in MDC. The parliament was closed. It was not in session. And they were supposed to come back on the 4th just to acknowledge that the lockdown has been extended and the parliament should also be extended. That was supposed to be the business of the day. But they introduced another item where they allowed Monzora to recall the leaders of the MDC. So all these are not happening on their own. It's not Monzora and committee who are doing this on their own. They are actually being aided by ZANU-PF and the government. So there's no way we can remove ZANU-PF from the problems that are going on within the MDC right now. ZANU-PF is fully involved. This is a fully military strategy orchestrated by ZANU-PF to ensure that there is no opposition or there is weak opposition in Zimbabwe. In fact, we are even seeing ZANU-PF going towards the one-party set.
Asi vajokora tanga tina va Frank Guni popana. Vari kutaura ivo vakamirira ZANU-PF vachitaura ivo kuti aiwa muri kuzora imi ve MDC Alliance muri kuzora ZANU-PF mafuta enguruve yavasina kudya. Munoti ipapo.
Ndoza tiri kutaura kuti chero bofu rinozviona rega kuti zvinhu izvi zviri kuitwa ne ZANU-PF. Isusu se MDC Alliance takagadzirisa nyaya yedu yeutungamiriri patakaenda kugweru, but even before gweru vakomiti vanova ndo vamwe vari kukonzeresa zviri kuita izvi ndo vanga vari chairman vachicheya national council inova iyo yakagadza vatamisa zviri pamutemo panga pafa vamogen tsangirai. Hapana chimwe chinokwanisa kuitika in between congresses panze pekuti national council, the highest decision-making body of the MDC, kuti igare pasi yoita mutungamiri anenge achidiwa nevanhu. Vakomiti ndo presided over that process, and Mr. Tamisa was duly nominated to be the acting president at that time. And that issue was fully resolved at the inaugural Gweru Congress in 2019, where President Tamisa went in unopposed. Mr. Monzora was part of that process. Vakomiti was part of that process. And after the process was concluded at Gweru, they all stood up and said this was a transparent process and were in agreement. So where is this noise coming from? It can only be coming from ZANU-PF.
But
I don't know if you have any questions for Mr.
Yes, yes, I do. But vazokora nyaya yekuti Nhingi ari kushanda neZANU-PF is nothing new. When the MDC split in 2005, va Welshmen vakanzi vashanda neMDC. When the MDC vakanzi vashanda neZANU. When the MDC split again subsequently, vana biti vakabuda, vana mangoma,
vana wiwa job scala zvikanzi vachikane zano saka pane zvachinja here nhasi because what we have seen and what we know MDC every time ikaita my internal problems vanongoita vano muno blame ZANU PF saka why is that so
Vajokora, Ntunga is just asking, I know you can't hear him. Arikubvunza iye kuti tikona pakambobuda vana tenda ibiti, but there is no PF. Vawashman Nyube, Vajob Sikala, Zano PF, Amu MDC, makati imi, says MDC, aiwa, varikuwa ni kwa iwo vachishanda ne Zano PF. Kana wesa ninga abuda, eva mangoma, vakanzi shakare, vanganga abuda, utivano shanda neza, no PF. Saka pane nja sandu kaiwe, nesho likuitika parishu nondo mfunzo wa vunzo wa nanchungu.
Apana kusandu, kasa tuongo namba jitara, ndo zinoita zanu, ndo basarayo, kuti inenge chita kungo pinda, mnyaya the opposition, kuti ikanganise, iunze mili zonga, mkatime meva anavanyamunu. Ende ino zvita ezo zvichishandisa mari zvese ezo zvatinoziziva saka zviri kuitika izvi yes it's history repeating itself because history always repeats itself asi isu sevana veMDC tiri kutaura kuti hatitaramba tichingoteerera kana tichiteedzera zviri kuita ZANU PF kwatiri zvavatoita izvozvi izvi it's a declaration of war and we are going to stand up and defend our party and defend our leadership and defend our president, Advocate Nelson Chamisa, with everything that we can. This is the last time that ZANU PF is going to be doing this. Our president, Advocate Nelson Chamisa, has tried everything that he can to extend a hand to Emmerson Mnangagwa and ZANU PF, and they are not taking it. So instead of them focusing on helping the nation and building a nation, they are actually dividing it, and they are making sure that there is no opposition in Zimbabwe. Right now, what I can tell you, Marvelous, ZANU PF is trying to divert our attention from what is going on in Zimbabwe right now. They've been given millions and millions of dollars, and we don't know how that money is being used. Nobody has received anything from those millions of dollars. So they are just trying to, in a way, they are chasing two birds with one stone, killing two birds with one stone, diverting our attention from the real situation. And secondly, they are trying to decimate the only and main opposition party, the hope of millions. But what I can say in my last words is they can do that. They can buy other leaders with money, but they cannot buy the souls of Zimbabweans, the 2.6 million people that voted for the MDC alliance and the others that have come on board. They cannot change their minds. The MDC is going to come out of this predicament stronger than ever. It's actually a good time for us to take away the tough remain with the loyal members of the people, loyal to the struggle and loyal to freedom and justice in Zimbabwe.
Mm-hmm. If you can hold on, Mr. Jokora, I think you could hear Ntunga if you have any further questions before we go to our other guests and then try and get Mr. Jokora back again.
Let me give it to Frank Goni and then I'll bring in Mr. Moyo. Va Goni manzwa va dzokora vachitaura va Goni hanzi munogona kuramba yenyu asi ZANU PF is behind all this.
Zvikutaurwa nava dzokora zvakafanana nekamwana kanoba. Kanoti ndanzi ndaba pane kuzvidho iko kachizva kuti ndogari kuba. ZANU PF handizivi kuti vari kuipinza papi. Zvamabvunza zvakanaka. In 2005, wewe vakanetsana naTsvangira vakabuda vakanzi ZANU PF. Vana tenda ibiti, ana mangoma vakanetsana zvakare nekutadza kutevedzera constitution yavo. The singular problem yavanawo ndeyekuti havadi kubvuma my problems are, instead of looking at themselves and admitting that they have problems, they cannot follow their own constitution. Mukatarisa kubaku 2005, mukatarisa pakabuda wana mangoma, pana tenda imiti, the single problem ya wanoita, mukatarisa pana 2014, after 2014, pavaka zoita, zubuti wanachamisana na mzuru wa hapo ino. The single problem ya wanoita, they cannot follow their own constitution. That's their own problem. They cannot admit that and then they try to blame us. Secondly, ZANU-PF ndo yakaenda kukoti here. Anditi iwe ndo yakaenda kukoti. Vakaenda kukoti vega. ZANU-PF yakavatuma kuti vaende kukoti vaende zani kumatare. Ati vakaenda kukoti vega. Vakaenda kukoti vakati kukoti atadza kuwirirana pa constitution yedu. Kukoti keni yopasi interpret. The court has now rules. Vakuti ZANU-PF. ZANU-PF ndo yakavatuma kuti vaende kukoti. Kana iwe vari party inongopindirwa kudaro ichiparadzwa all the time. Vakapusirei kudaro. Kana vasingagone zvepolitics gavabude vaende vanorima. Kwete kuti basa rekublema ZANU-PF. ZANU-PF tine basa rekutonga uye mandate to govern the people. Iye zvinhu zviri kurwisana nenyaya yekorona, zviri kurwisana nenyaya yedrought, zviri kurwisana nenyaya yehuoni, zviri kurwisana nenyaya yemasanctions. Tiri kutonga kuti vanhu veZimbabwe vagare vaine utano, vagare vaine zvakanaka, maindustry avhure, mabasa atange. Hatisweri tichiita zvekutungana kwembudzi zvavari kutaura izvi. As long as they don't admit kuti ndivo vane problem and they don't accept responsibility for their own actions, vacharamba vachinetsana. ZANU-PF ndiyakatuma kuti Chamisa atore abvute masimba changiraya mutumbi wachangiraya uchivigwa. Tichi akavatuma kuti vaite izvozvo isusu. They should learn to accept responsibility, not to blame us. We have nothing to do with their own internal problems. And as long as they keep fighting, isusu we are already preparing for 2023. Tichava chikaputi and you hear them saying chamirirwa.
Thank you there, Dr. Gune, and please do stay on the line. Limzile lapo ubaba uFrank Guni, ongo Secretary for Administration kuZANU-PF. Konapa emelika uti kawya ulandulu kepa pansi, uti agavalani lokwenza lokutabuka phakathi kumbe ukulwisana ukhona phakathi kukamakhuphe ilobaba uChamisa. Limzwile njalo uphe umzekeliso ombuzo enke ngawubuza uTsokora ukuthi why is it that every time kungaba lokwehlukana kwemibono ibandla lidabuke yeso kungenisa noPF, will the MDC ever take responsibility? Ngize kuwe ubaba Moyo, as we wrap up, kahle kahle lina kuyini okuhluphayo kanti ukuthi njengebandla lihlale phansi labo uChamisa laba lonke amabandla nje amalokuzeni amacele wonke la awe-MDs lihlale phansi likhulumisane, libona ukuthi lingalungisisa lolu daba njani kungakaze kuchitheke igazi eledlula lele esesilibonile so far.
Isifiso sethu kakhulu ukuthi sihlale phansi njengebandla sikhulumisane. Inkinga esilayo ukuthi kulabanye phakathi kwethu abangafuni ukulandela umthetho. Ma sile constitution ebhalwe kahle yacaca ukuthi izinto kumele zenziwe kanjani. Yilona esibambayo, esihlanganisayo. Ma singasayilandeli, then sizokhokhelwa yini ngoba excuse me, the constitution is director esitshelayo ukuthi kumele sihandle izinto kanje. aboChamisa lesiphathiswa.
Ngikubamba umlomo khonapho, Chairman. Omunye engathi nxa lidinga ukukhulumisana loChamisa lapha, lina kumele lizithobe kalimelanga lihambe kuChamisa lizilinganisa laye ngoba lathola zero kukhetha. UChamisa ulamalunga edalela iParliament amaningi.
That is neither here nor there. Sesikukhulumile lokho sadlula kikho. UChamisa wasebenzisa ama-resources omhlangano. Ama-rally wonke lana ayewenza izimali ezomhlangano. Thina saya kuloliya khetho singela even cent. Sikhipha izimali ezikhwameni zethu.
Imali mnumzana Moyo, as they say, money can't buy you love. Kungenziwa ukhetho lamhlanje lingaze liphiwe 7 million njenge-MDC kamakhuphe. Kuyiwe kukhetho, ubona ngani lingamnqoba uChamisa because lilayo leyo mali?
Ngabuye kuCongress uChamisa abone ukuthi amalunga e-MDC, i-National Council, izovota kanjani. Ma imvotela njengoba esho ethi yena ulandelwa ngabantu abaningi, usabani ukuthi abuye kuCongress azowina udaba lolu luphele. It's a very simple issue. Zvavari kuita zvakumhanya sehuku yakadzurwa musoro vachingomhanya vachienda kumakotse zano vanoblema futi kuti ari kurula against them. Vari kuitirei izvozvo? Wai vasingauye musangano voti okay, constitution yedu iri kuti ngatidai, so chiite izvozvo, chiendere mberi. Chii chiri kurema ipapo?
Asi Congress yamuri kutaura nezvayo kapa vamoyo chamisare kuti akaita Congress yake zvakapera
yakaruliwa null and void ne Supreme Court saka iye akaita president achava nayo here Supreme Court yaachatedzera kuti i decision yaitiwa i judgment yaitiwa ne Supreme Court. We need to understand kuti there are three powers of government. Kune legislature, kune judiciary, kune executive. They have equal powers. Saka iye chamisa anokunga kuti ake mapowers anokunda munhu wese munyika. He is supposed to abide by the rules of the country. Mutemo Supreme Court yataura kuti zvamakaita musure gore ra 2018 zvanga zviri pamutemo. Zvese nezvamakazoita thereafter muchibata maCongress enyu mese iwe nakupe makatadza dzokerai munogadzirisa chi according to your constitution.
But the same Supreme Court also ruled that, also considered that its ruling might be moot, meaning that it's of no consequence really because it's been overtaken by events.
It is of very significant consequence. That's why we're able to recall those four MPs. If it was moot, where would we have the powers to recall the four MPs? If it was moot, why would we have the right to the finances? $7.5 million. It's because that ruling is not moot. That ruling is very effective. The ruling Liana is there to stay. It's either they abide by it or they go their way and form another party. They cannot continue trying to say that they are MDCT when they are not abiding by the rules.
No, they never
say MDCT constitution.
They never say they are MDCT.
Why did they celebrate 20 years of MDCT existence? Why did they call their Congress the fifth Congress if they are not MDCT? All those things are what is MDCT. It's been MDCT from the onset. The alliance is not a party. It's a coalition of parties that came together to contest in order to increase our numbers. Everyone who was there, who's an MP, who has voted on the ticket, who came from MDCT, is an MDCT member. What they are trying to do now is to pull wool over Mazimbabweans and make it look like they were a different party, a different establishment altogether.
No, leyi inkunzi elibambayo lapha chairman alisoze livuke namhla lithi amalunga eParliament akachamisa ngawenu ngoba this thing was litigated kuma elections la contesta lizimele ochamisa bakontesta bezimele ladliwa kalitholanga lutho uchamisa wathola amalunga eParliament so ukuthi libuye namuhla because of i Supreme Court judgment which the court said was even moot. Ukuthi namhla selisithi amalunga wonke ngawenu kuyasebenza yini khonoko?
Kuzosebenza ngoba nakhu sizobarekola. Nakhu bengaseko eParliament. We are showing manje ukuthi ubani ole power according to the constitution. Ipower ikumadam president. It's either they cooperate there, kwenzi extraordinary congress, or they try to continue defying the law. They've already defied the MTC constitution. Let them try now and defy the law. Sibone ukuthi kuzophelela kuphi. Imali le izobuya sizoyisebenzisa ukuthi siye ku-Congress. Siyabanxusa futhi sithi wozani ngoba you are members of our party, you are welcome. Chamisa ungusekretary wethu we-research and policy. Woza uzekontesta ma ukuthi uzibona usuyi-presidential material. Asikwalisi.
All right. Thank you there, Mr. Moyo. We have to wrap it up. Let me bring in Mava Kulumela Polo, Baba Guni. Mava, we are running out of time. We only have 2 minutes remaining on the clock. Can you wrap it up with Mr. Guni?
Yes, unfortunately, I couldn't hear what Baba Moyo was saying, but to Mr. Guni, I know you came on and you were saying ZANU-PF has nothing to do with this, but you seem to be taking advantage of what's going on, because even I was listening to what Minister Mpofu, Obet Mpofu, was saying after his Politburo meeting. He seemed very happy with what's going on. Is this to your advantage, what's going on within the MDCs?
So, ZANU-PF, tine basaro kutonga nyika. If our detractors are busy fighting among themselves, who are we to stop them? we are not worried about what's going on there. But let me clarify one thing, my sister Marvelous. Ndanzwamuchiti nini koti yati mari ngaipiwe chamisa. Aiwa, hakuna koti yataura izvozvo. The High Court provisional order haina kuti mari inofanira kuenda kuna chamisa. In any case, High Court haigone kupa mutongo unopindigura zvakatongwa ne Supreme Court. High Court yangomisa chete kuti zvirikudiwa hanzi na chamisa muri kuda kupa mari, hurumende irikuda kupa mari kuna Mai Kupe. Saka vari kukumbira kuti zvimiswe. Zvangomiswa chete, hakuna hanzi High Court haina kuti mari inopiwa ngana kana kuti inonyimwa ngana. And my only reading there kuti High Court iri kuti iyo zvakanzi nedare repamusoro reSupreme Court zviitwe. Ngazviitwe, then hurumende yozoenda zvayo mberi nebasa rayo. In any case, hurumende ine mazuva gumi ekuti ipewo maonero ayo muzviitiko izvi. But ndoda kuti paclarifywe ipapo kuti vanhu vangabva pachirongwa vachifunga kuti High Court yati mari ngaipiwe chamisa, hakuna mari yanzi iri kupiwa chamisa.
As we also have to be clear with the court that this money cannot be given to Thokozani Kupe or anyone else, meaning with the applicant, if this thing is litigated and the applicant wins, and in this case the applicant is the MDC Alliance, if he wins the final order, then this money goes to Chamisa and not Thokozani Kupe.
Yeah, but that's a presumption. We don't know what the outcome will be. And in any case, if they follow what the Supreme Court has ordered, which is to run an extraordinary Congress and elect a leadership, once that leadership is elected, I can guarantee you the government will give money to that leadership, because that's the order of the Supreme Court.
Thank you there, Mr. Guni. And let me bring in Marv as we wrap things up. Marv, don't forget on Zozo Taura Nava Guni Apo.
Yes. I wonder what this was. And we are saying, at least despite all our hiccups, we were able to have all the three parties on the show to give their side of the story.
It was a nightmare, but we made it, and we'd like to apologize to Zimbabweans. Msafunga Wotiko, Studio 7, Aita Seya, Kurasika, Vesfilego, Msevenza, technology to Ifile Moba Sevenzela, Emakaya, Koto Aisia Bunga, Kulusponge, Ubaba Uten Moyo, Uchemen, We MDCT, Ega Mama Kube Konapa, Emeliga. Ubaba Frank Guni, Dr. Frank Guni, Secretary for ZANU-PF, again in North America, as well as Tawanda Zokora of the MDC Alliance, again here in America. And signing off, I'm Tunga Milinkoma.
I'm Marvelous Msanganya, huye mchungoti tinotenda vese vangavari pachirongwa chedu, uye zvee tinotenda kuti mchange mwini nesu zvakare. Asondonouya ngatisa regedzei kuteerera zvinotaurwa navana chiremba panyaya yecoronavirus. Garai kumba ndo chikumbiro chiri kupiwa navana chiremba nehurumende tichirambe tichirwisa coronavirus. Ndiri kumba kwangu Washington DC, ndini Marvelous Msanganya huye.
Wash your hands with soap and water before you eat, after using the toilet, after touching anything many other people touch, like a seat on a public bus. Scrub thoroughly for 20 seconds. If you cannot wash your hands, use a hand sanitizer. Taking these steps can prevent not only coronavirus, but also colds and flu and other viruses. For more information, visit the World Health Organization's website, www.who.int, or the Centers for Disease Control's website, www.cdc.gov.
Thank you all. Bye-bye.